nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Kino sangana zvakare maneru anasi uri musiwe mugovera zvita 4 2021 makaterera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tokutaura isusu kutrukuda diaspora vote. Inotaura iyo kuti vose vari kunze kwenyika vari kunana UK kuSouth Africa vanotenderwa kuti vavote zvinotaurwa muconstitution per section 76. Tokutaura kuti voters role ngaicherechedzwe kuti iva transparent.
MDC Alliance inoti haisi kufara nemashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti hapana zvinoda kuvandudzwa munyika zvinobata nyaya dzesarudzo.
Zvairi tinorichengetedza seboka reVSEX nekuti izuva rakakosha kumamembers edu anorarama nehurema. Izuva rekuti vanowana mukana wekuongorora mashandira avari kuita, mukana wekuongorora maopportunities avanawo, mukana wekuongorora kuti machallenges aripo ndeapi ogadziriswa nenzira yakaita sei.
Sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation rinoti rakarangarira zuva reInternational Day of Persons with Disabilities zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance rinoti harisi kufara nemashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti hapana zvinoda kuvandudzwa munyika zvinobata nyaya dzesarudzo. VaMnangagwa vakataura mashoko aya apo vakaita musangano wePolitbureau yebato ravo svondo rino. MDC Alliance inoti mashoko avaMnangagwa aya anoreva kuti gakava resarudzo harisi kuzopera munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
This is placed narrative that we need.
Izvi zvekutaura kuti tinoda kuvandudza zviri maererano nesarudzo pamwe neupfumi hwenyika zvakarasika. Hapana munhu atanyatsotaura kuti ndezvipi chaizvo zviri kuda kuvandudzwa zvinoenderana nesarudzo.
VaMnangagwa vakataura mashoko aya pamusangano wePolitbureau yebato ravo muHarare nechitatu. As MDC Alliance inoti mashoko aya anoratidza kuti ZANU-PF haina kuzvipira kuita sarudzo dzakachena. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvinobata nyaya dzesarudzo zvinoda kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa, vachiti vanoda kuti sarudzo dziitwe munyika pasina anenge achigunun'una.
Tokutaura isusu kutrukuda diaspora vote. Inotaura iyo kuti vose vari kunze kwenyika vari kunana UK kuSouth Africa vanotenderwa kuti vavote zvinotaurwa muconstitution per section 76. Tokutaura kuti voters role ngaicherechedzwe kuti iva transparent. Tokutaura zvakare kuti matv nemaradio anobhadharwa nevanhu mataxpayers ana ZBC nemaradio ese ave ivo asingaonekwa achifevhera ZANU-PF. Tokutaura kuti nzira inoitwa yekudaidzira maresults ive nzira yakatsetse inowirana nezvinotaurwa muconstitution. Tokutaura kuti mitemo yedu yemaelections ngaiwirane nezviri kutaurwa muconstitution.
VaMnangagwa vanoti vari kutarisira kuti bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo dzemuna 2023 pamwe nesarudzo dzechipiri dzemabi elections dzavakati dzichaitwa muna kurume gore rinouya zvichitevera kufa nekudzingwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance muparamende pamwe nemumakanzuro akawanda munyika neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora.
Tinoda kuvashashanga pamabielections uyezve tigova rakasha from a harmonized elections.
Asi muzvare maere, vati zviri kutaurwa navamunangagwa ndezvemugodzi matsuro, sezvo bato ravo rine rutsigiro munyika yose. Vati hurumende yavamunangagwa iri kukundikana kusimudzira upfumi hwenyika, zvichapa kuti veruzhinji vasavhotere bato iri.
Munhu wese kumamisha, kumataundi, kumacities, maprovinces, ose vanhu vese vari kutaura kuti ngapinda ake mukomana. Saka takatarisa izvozvo tichiona zvakare mararamira ari kuita vanhu, kutambura kuri kuita vanhu, kusafara nekutonga kwavamunangagwa. Tikutoona kuti hapana kana weye kuti vangakunde muna 2023. Na 2023 munhu wese ari kuti ngapinde hake mukomana, vana vaende kumabasa, vana vaende kuzvikoro, tidye tichiguta, tive neupenyu hwakanaka semaZimbabwe.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika varashi kuti Mukundu vanoti hapana musiyano pakati pehurumende yemushakabva Robert Mugabe nehurumende yavamunangagwa pamabatirwo enyaya dzesarudzo.
Vangaveve SADC, vangaveve European Union nemamwe maboka akazvisiyana nemasangano akazvimirira oega muno muZimbabwe, vose vakataura kuti mafambisirwo esarudzo haana kunyatsoti haana jekerere kana kuti haana kufambiswa zvinogutsa vazhinji. Mafambisirwo anoitwa zvinenge zvabuda musarudzo kubva kuma polling stations kana kuti kunzvimbo dzekuvhotera kunyanya kumareserva ane chitsotsi chiripo. Mashandiro anoita venhepfenyuro yeZBC inove nhepfenyuro inofa kunge ichiburisa chokwadi nekutaura zvinofungwa nemunhu wese haana kunyatsomira zvakanaka.
Vamukundu vatiwo iyo commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC pache zvayo inotodawo kuvandudzwa sarudzo dzisati dzaitwa kuitira kuti pasave negakava rine chekuita nesarudzo sezvinowanzoitika pose panoitwa sarudzo munyika. Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi amai Chigumba vakamboudza Studio 7 nguva yapfuura kuti basa rekuvandudza mashandiro eZEC rinoitwa nedare reparamende kwete nekomisheni yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rinomirira vanoita mabasa ekutengesa zvinhu mumigwagwa nemumisika, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, rinoti nengo dzaro dzakarangarira nezuro zuva reInternational Day of Persons with Disabilities rine misodzi pamatama, sezvo nengo dzesangano iri dzichigara dzakashungurudzwa padzinenge dzichiita basa radzo. Mukuru weVSET vaSamuel Wadzai vaudza Rechoto weStudio 7 kuti nengo dzavo dzine hurema dziri kutarisana nematambudziko akawanda sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzeupfumi.
Zvairi tinoricherechedza seboka reVSET nekuti izuva rakakosha kumamembers edu anorarama nehurema. Izuva rekuti vanowana mukana wekuongorora mashandiro avari kuita, mukana wekuongorora maopportunities avanawo, mukana wekuongorora kuti machallenges aripo ndeapi ogadziriswa nenzira yakaita sei. Sekuzuva kwenyu zuva rinototariswa neUnited Nations chaiyo kuti pamasekta ese eekonomi vanhu vanorarama nehurema vobatsirwa sei. Saka isoro seboka itanhaurirano nemamembers edu anorarama nehurema tichiona kuti ndezvipi zvatingaita kusimudzira mabhizimusi avo, kusimudzira mashandiro avanoita, uyezve kuti vange vachiwana rubatsiro kubva kwatiri nekubva kuhurumende.
Nengo dzenyu dzakawanda zvakadii dzinorarama nehurema vawadzai?
Ndinofunga takatarisa nyika yose nengo idzi dzinogona kusvika kuma20,000 maguta ese emuZimbabwe, but mamembers atingotaura akarejista neboka redu reVSET. Asi tikatarisa vamwe vatinongoshanda navo vasina chero kurejistawo, ava namba yacho inogona kutokura kana kutosvika kana kuma50,000 chaiko. Saka vakawanda and ndozvinongokurudzirwawo kuti hurumende dei auya ichibatsira vanhu ivava, nokuti vanhu vakawanda, vanhu vari kushandira mhuri dzavo, vanhu vari kutaridza kuti havasi kuda kurarama nenzira dzeuhire, asi vanotoda kuzvishandira.
Ndeapi matambudziko ari kusangana nenhengo dzenyu pakuita mabasa avo?
Ndingati matambudziko matatu atinonatsokuona. Rekutanga nderekuti pekushandira panoshangana nenhengo dzedu dzinorama nehurema hapana kunaka, hapaenderani navo. Mukatarisa vamwanikwa nemahuche bati matoilets ariko izvezvi mukatarisa maguta ese haana kugadzirwa nenzira yokuti vanokwanisa kumashandisawo. chechipiri inawe kuti havasi kukwanisa kuwana mari dziya dzinosupporta kuti mabhizinesi akure kazhinji kacho ndo vanozowana mari kato vabve kwokupedzisira then chokupedzisira ndo nyaya dzeviolence dzatinoona mastreets dzinoitika mapurisa achiuya achinombora zvinhu zvavo vachivavhiringidza pavanoshandira ine dzimwe dzenguva maitirwo azvinoita anenge asingataridzi hunhu kumapurisa vaita senge vanenge vava vachishari vachibata mhuka asi vanhu vane hurema vanofanira kunge vachiona kuti vanovabatawo nenzira dzinoratidza kuti vane marights avo and vanhu vanofanira kuprotecta because vanenge vari vulnerable
zvii zvamunoda kuti zviitwe nehurumende vawadzai kana kuti zvigadziriswe
National Police on Disability ngaugadziriswe ngauye nguva yarebesa chero uripo wachona ngaugadziriswe unge uchitaura zvimwe zvinhu zvandareva izvi zvekuti ngapasava nokuharaswa kwevanhu vanorama nehurema hurumende ngaitore matanho kuvabatsira kuti vawane maservices kusakunyanya nyaya dzedzidzo vamwe vacho vanosarira kumashure nenyaya yekuti havana mukana wokuenda kuzvikoro havana kuwana mukana wokunge vachiwana maopportunities ekuzvisumudzira saka toda kuti mutemo weudaro uye zvekumiririrwa kwavo muparamende vanhu vanovamirira ngavawande nhamba iripo izvezvi ishoma ngavawande ndokuti mazwi avo anzwike chero mitemo yacho ikwanise kuchinjwa nokuti ndobasa reparamende iroro chokupedzisira ndechekuti ngavawanewo mukana wokupiwa mari dzokukudza mabhizinesi avo sevavo vari muinformal sector nokuti vari kushandira mhuri dzavo vari kushandira nyika
makasvitsa here zvichemo izvi kuhurumende
tinogara tichisvitsa and pane dzimwe nguva tinotombokurukura chaiko navo tinotarisira kuti this time vanoactavo pazvichemo zvedu zvatinogara chivapa
mukuru wevendors initiative for social and economic transformation vasamuel wadzai vachitaura naray choto westudio 7 vari kumaputo kumozambique Makwikwi echibuku Super Cup ari kupera mangwana kumandava stadium kuzvishavane apo zvikwata zveFC Platinum neNgezi Platinum zviri kurwira mukwembe uyu Michael Kariati anotipa nyaya inotevera
Premier Soccer League yamisa mitambo yese league ichipa nguva kufinari yechibuku Super Cup iyo iri pakati peFC Platinum neNgezi Platinum Stars mumandava stadium nemusi wesondo chimwe chezvikwata izvi chichabuda nemukombe pamwe nemari inoita iyo madhora zviuru makumi nomwe nezvishanu pachapera mutambo uyo uri kuunganidza mhuri yenhabvu muzvishavane hapana mangange mumutambo uyu sezvo zvikwata izvi zvikatadza kupedzerana munguva yakatarwa mutambo uyu unopedzwa nemapenareti asi aimbotambira mawarriors Dumisani Mpofu anoti mutambo uyu wakaoma zvekuti zvikwata izvi zvicharwa kusvika muextra time asi hazvizopinde mumapenareti
game rakaoma kwazvo because mateam two aya parizvino panguva inoi ndoo mateam ari kupisa ndoo mateam ari kutamba bhora rakanaka and the style of play nemaplayers acho ari kuFC Platinum nekungezi akafanana game iroro richasvika maybe extra time
muongorori wemutambo wenhabvu vamathias kufandirimbwa vanoti chiri kunakidza pamutambo uyu ndechekuti zvikwata izvi zvakanangana nekufadza vateveri vazvo nekutora mukombe vasingatarise zvemari iripo
mutambo uyu kuchange kuri kumakubu kasvi takatarisa vatambi vacho vese kuFC Platinum nekungezi kana pari pakupuhwa mari paya patinoti maincentive zvikwata izvozvo hazvinetseki saka vakomana ava homwe dzavo dzakazara apa chavari kungotambira imbiri yekuhwina mukombe uyu havasi kutambira kuti kumba kune nzara pa vachatambira kuti mbiri yekuti kungohwina mukombe
zvikwata izvi zvakambosangana mufainari yemakundano mamwe chetewo muna 2016 Ngezi Platinum Stars ikakunda muBaobab Stadium gore rino zvikwata izvi zvasangana mumitambo miviri mumandava stadium chimwe chezvikwata izvi chichikunda mumutambo mumwe chete murayiridzi weFC Platinum Nomeni Mapesa achange achitarisira zvibodzwa kubva kuna Kelvin Madzongwe, Innocent Mchaneka na Ronald Chinyengetere kuti akunde mumutambo wakakosha uyu. Ngezi Platinum Stars ichange isina Denver Mukamba uyu akakuvara, asi Rodwell Zvakama ane chivimbo kuti Bruno Mtigu, Gerald Takwara, Quad Amin, Wellington Taderera na Frank Makarati vachange vachidya marasha semazuva ese. Mpofu uyo akambotambira zvekare Cape United anoti semaonero ake pakugumisira FC Platinum ndiyo ichakunda asi nezvibodzwa zvishoma shoma.
I'll give FC Platinum kuti inowina game, but ne narrow margin because these two teams they are playing good football.
Asi mteveri wengezi Platinum Stars Muzare Fungai Muzane Namo vanoti mukombe ndewavo.
Ya mandava imomo matakavarova tikutovarova, mukombe ndewedu hatikutotora.
Pamusoro pemukombe nemari, chikwata chinotora mukombe uyu chinobudirira kumirira nyika makwikwi eCAF Confederation Cup. Zimbabwe yanga isina chikwata makwikwi muAfrica aya makore maviri apfuura. Highlanders ndiyo yakapedzisira kutora mukombe wechibuku Super Cup uyu muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pakistan yazivisa nhasi kuti ichakokera musangano wemakurukota ezvekunze kwenyika dzeIslam mwedzi uno senzira yekuedza kumisa matambudziko munyaya dzeupfumi pamwe nerubatsiro muAfghanistan. Izvi zvaziviswa negurukota remupakistan rinoona nezvekunze kwenyika iyi Vasha Mahmud Qureshi, vachiti nyika makumi mashanu nenomwe dzichaita musangano uyu muIslamabad musi wa 19 zvita. Mapurisa emudunhu reMichigan muAmerica anoti akasunga vabereki vemwana ari kupomerwa mhosva yokupfura vanhu vana vakafa pachikoro chake nemusi wechipiri. Amai Jennifer nemurume wavo vaJames Crumbly vasungwa nhasi muDetroit, Michigan, sekutaura kwemapurisa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipagurirwa naMarvelous Musanganya uye asi nhasi uno muri kuchipagurirwa neni Rachel Tau ndiri muWashington DC. Nhasi tina muzvare Manyara Irene Muyenziwa, mutungamiri webato reFreedom of Rights Under Sovereign kana kuti Forest. Tinokuchingamidzai nemufaro muzvare Muyenziwa.
Maita basa ndinotenda nekuve pano.
Muri mudzimai azvipira kupinda musarudzo yemutungamiri weZimbabwe, chii chakapa kuti mutore danho iri?
Chakapa kuti nditore danho iri kungotarisa Zimbabwe mamiriro ayo ekuti vanhukadzi chaivo hatina manhamba zakakwana mumapato mapato akasiyana nezvematongerwo enyika, ivene mumapato mapato akasiyana chaiwo emumakambani arimo muno muZimbabwe. Saka ndo zvimwe zvinhu zvakati ndisumuke ndione kuti ndingasumudzire sei vanhukadzi muno muZimbabwe.
Pane matambudziko amuri kusangana nawo here pashuviro yenyu yekuva mutungamiri wenyika ari wechidzimai?
Zvakati wandei zvandati ndasangana nazvo, ndiri kunge ndichitarisa iyo parliament yacho chaiyo kuti vangani vanhukadzi vanowanikwa vari muparliament vachimirira miriro mabato akasiyana siyana ezvekutongwa kwedu kwenyika. Sezvamunoziva imi zvekuti African Union yakaseta mastandards avo ema 30% quota aya. ekuti nyika nenyika inge ine 50 representation yevanhukadzi muparliament. Saka zvinhu zvezvinhu zvekuti ndozvandiri kukuchidzira chaizvo kuti iyo African Union Convention iyoyo yakapaswa inge ichiwanikwa ichibatika pamaitiro muno muZimbabwe. Saka sezvamunoona imi muno muZimbabwe tichangotanga kutisimudzire vanhu venyika, ende tichitarisa kare kuti iyo chaivo vakatanga kutungamira nyika ino vanhu vakaita savana mbuya nehanda vaya ndo vakanga vari vatungamiri vaiona kuti ndichiwane liberation freedom muno munyika. Saka zvinhu zvekuti ndakatarisa ndikaona kuti kana vakabenga varipo makore atakatanga tichiri kutsvaga freedom zvakavhoiswa nemunhu mukadzi, munhukadzi izwi rake ndo rakasonga richiti totaura sei nyika ino. Saka kuti takazobva sei padonzvo iroro rekuti toisa vanhukadzi ndo randiri kutsvagana naro kuti chii chakaitika kubva kuna mbuya nehanda kusvika panguva ino kuti indava nokati tisina utungamiriro wakakwana mumapato mapato akasiyana mukutungamirwa kwenyika yedu yeZimbabwe. So ndo zvimwe zvinhu zvandikutarisana nazvo izvozvo ndichitarisa kuti ndochinja sei iwo malaws acho ari muno muZimbabwe kuti tinge tichiwana zvinhu zvakadaro kuti zviwanikwe.
Mabata nyaya yakadzama muzvare muenziwa yevanhukadzi. Nguva zhinji tinonzwa madzimai achichema chema kuti haatsigirane chavo chaanogona kuputsirana pasi. Muri kusanganawo here nedambudziko iri?
Ene ndo dambudziko huru randiri kusangana naro iroro. Handizive kuti tichaise here kugamuchidzana kwakakwana kwevanhu isu vanhukadzi kuti tiungane tisangane tinge tichitaudzana pamwe chete nekuti tinge tichisumudzirana isu tiri isu vanhukadzi tisati tambotanga kutarisa kuti varume vanhurume vanofungei pamusoro pezvedu. Ndandiri mune imwe meeting yeelectoral reform yandakapinda mavhiki mairi apfuura. Zviri zvinhu zvekuti takabata tichitarisa kutosumudzirana sei mumaelectoral reform tichitarisa kuti munhukadzi basa rake nderipi. Ndamuchitarisa imi muchiona vanhu zhinji zhinji chaivo vanovhota muno muZimbabwe. Maresults iwaya andambotaura iyo emapato ana Zimbabwe Women Resource Center and Networking vari kutarisa kuti isu vanhukadzi tisu vanhu vanovhota, iti 75% yevazhinji vari kuvhota vanhukadzi ende tikutoudzwa kunzi 75% as compared kuvanhurume. Saka zvinhu zvekuti saka kana tisu tiri kubuda tichiunganidza kuti tinge nyika yedu ichijekeserana tatisisasa kuti chii chinomboita kuti tisakuzodzirane isu vanhukadzi pache zvedu kana tichiwanikwa tichinewo kuti isu voisi redu rekuvhota ndiro riri pamberi. Asi tinozokodzeka kuti tinge tichikwanisa kunge tichibatana pakati pedu kuti titaudzane tisumudzirane. Izvo ndo zvinhu zvandiri kufamba mativi mana ese nyika yemuno muZimbabwe ndichikurudzira vanhukadzi ndichitarisa nekuti iwo maprojects avanoita vari kumbosumudzirana zvakadii kuti tizosvika pakuti tosumudzirana sei tichibatanidza mabato mapato akasiyanayo emuno muZimbabwe. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti ndikutenderera nyika yese ndichindoone kuti ndingakwanise kubatanidza pfungwa dzevanhukadzi kuti vasumudzirane ipo panguva inei.
Aiwa, tinotenda muzvare muenziwa nekuva nemukana wokutaura pachirongwa chedu chino chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Maita basa.
Manga makateerera kuna muzvare Irene Muenziwa, mutungamiri weFreedom of Rights Under Sovereign, muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Anga achikupakurira chirongwa chino nhasi ndini wenyu Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Svondo rino tiri kutarisa nezvemazuva 16 kana kuti 16 days of activism ekuyeuchidzana pamusoro pekuipa kwemhirizhonga inoitwa zvikuru kumadzimai nevanasikana. Muhurukuro yedu tina vatemba nzounenda vesangano revarume zvinurai Vhukani Madhodha kuti tinzwewo kuti vari kubata sei mazuva 16 aya sesangano, uyewo kuti kune vanhurume here vari kusanganawo nenyaya dzemhirizhonga. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu wanzounenda.
Mazvita Vakandemiri, mufaro wangu kuve pachirongwa ndichikwadzisa vateereri vese vestudio 7 vakatekeshera pasi rose. Regai nditi mhirizhonga inoitwa nevanhurume kuvanhukadzi ndeimwe yenzira kana kuti ye type the gender based violence dzinoitika musociety medu haisiri yoga enda ndirambe kuti zvakadaro zvinoitika asi nyaya yandanga ndichida kuti ndinyanyotaura zvizhinji ndekuti chandinga ngoda kuti vanhu vazive ndechekuti 16 days of activism against gender based violence mazuva gumi namatanhatu anongove ekurangarira kurwisana kana kuti mabasa ese anoitwa pakurwisana nemhirizhonga inoitika mungave mudzimba mumarelationships kana kuti chii asi chinhu chakanyanyokosha ndechekuti timboziva ticho chacho chinombonzi gender based violence chii
mungachitsanangura here vanzo nenda
definition yakanyorwa nechirungu inoti GBV is that violence that is perpetrated against a person because of their sex so ndochitinini nyaya ye GBV haisi kuti ndiani aita GBV ba kana kuti aitirwa nyaya iripo ndeyekuti 1 paitika violence here number 2 violence iyi yaitwa yaitirwa kumunhu iyeye chikonzero chiri chekuti munhu rumere kana kuti munhu kadzi ndo zvinoreva kuti tizoiti susu GBV imwe violence yese kana reason isiri yekuti wapunyikidzwa kana kuti washungurudzwa nenhau yekuti uri munhu rume kana kuti uri munhu kadzi haisi gender based violence ba iordinary violence wo imwe yacho iordinary domestic violence reason ndo inonyatsoti tinyatsoburitsa zvinobatika zvinoti iyi GBV saka naizvozvo ndinoda kungoti pa 16 days sesangano rakafananawo nemamwe masangano eso ishuviro yedu kuti titi ngatirwisanei neinonzi gender based violence ende zvakakoshawo futi kuti tirwisane neviolence yese of any form of any nature and of any definition
vari kuwere vanhurume vanoshungurudzwawo
vakandemiri ichokwadi chakazara kuti varume vari kusanganawo nekushungurudzwa nekumbunyikidzwa kana kuabhiusiwa munyika yedu yeZimbabwe uye pasi rose zvakawanda zvinosangana nazvo varume zvinoratidza kuti vari kushungurudzwa vanotukwa vanonyimwa bonde wanano vanonyimwawo mari kana vasingaendiwo mabasa vakadzi vashoma vanokwanisa kuchengeta murume asingasevenzi zvichizokonzerazve imwe yatinoti emotional abuse yekuti zvimwe zvese kana zvichizenge zvaitika warohwa watukwa wadiwa nyimwa mari wanyimwa bonde asi zvinozokushungurudza mupfungwa zvakanyanya bhozi unozosara uine kufunganya kwakanyanya kwekuti sei zvichiitikira ini sei zviri kumbodai mwari vakandirasa here ndiri chitukwa here kana kuti chii saka izvozvo varume vari kusangana nekushungurudzwa kwakanyanya
zvii zvamuri kuona zvinokonzeresa nyaya dzemhirizhonga idzodzi
zvizhinji zvatakaona zvinokonzeresa but zvakanyanya kutibata kuti izvi ndo zvinokonzeresa kushungurudzwa kwevanhurume nevanakomana yekutanga inyaya yenhamo vashoma vanhukadzi vatiri kuona vanokwanisa kuchengeta vanhurume vasiri kushanda then pane nyaya yekuti umwe munhu kana akambonge ari mukushungurudzwa iye tikasamubatsira timurehabilitete kuti adzokere musociety atambirike zvakanaka tiri kukudza rimwe bhinya mangwana tiri kukudza umwe munhu achashungurudza vanhurume kana kuti vanhukadzi mangwana saka tinoda kuti vanhu vese vanenge vashungurudzwa hurumende nenyika dai vazviona zvakakodzera kuti kunge kuine nzira dzava vano vakanadzo vanhu ivavo kuti vadzokere musociety vachiziva kuti zvakaitika zvakaitika asi zvakatopera ngatirarame zvakanaka zvawakaitirwa usazviitire mumwe munhu
manga makateerera kuna vatemba nzounenda vesangano revarume svinurai vhukani madhodha muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi MDC Alliance inoti haisi kufara nemashoko emutungamiri wenyika vaemarson munangagwa ekuti hapana zvinoda kuvandudzwa munyika zvinobata nyaya dzesarudzo sangano revendors initiative for social and economic transformation rinoti rakarangarira zuva reInternational Day of Persons with Disabilities zvinhu zvisina kumirira zvakanaka munyika tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani zilugandaba. Ola mgela msakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-4 Mbalakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi ilizwe seliphakathi kwezinga lokuhlaselwa njalo ligciwane le-coronavirus i-4th wave ngoba inani lababanjwa leli gciwane seliqonga mihla ngemihla. Abalandeli bebandla le-ZANU PF koBulawayo babikwa sebehluthune njalo indawo zokuthengisela izithelo lemibhida behlawulisa abafuna ukuthengisela kuzo amadola amabili eMelika.
Sinanzelela ukuthi abantu abathengisa lapha nabezanu PF bodwa and sokukhanya ukuthi kulobandlululo
bekuphithizela namuhla emadolobheni elizwe ngoba izisebenzi zikahulumende zize zathola iholo lebonus ngedola leMelika.
Ngakho ukuthi bethathe lezo mali benikwe ama-$140 lama-$240 esiwabonayo lawa hhayi kutshontshelwa lokhu.
Kuliphuma le ndaba silengxoxo lengcwethi kwezolwazi lwe analytical chemistry umnumzana Bangi Malaba. Sihlaziya umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus othiwa i-Omicron.
I-Omicron nxa kuthiwa ama-symptoms ayo azitshengisele kangako, mina kwangithusa, mina akundiduzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uthi ilizwe seliphakathi kwezinga lokuhlaselwa njalo ligciwane le-coronavirus i-4th wave ngoba inani lababanjwa leli gciwane seliqonga mihla ngemihla. Ugatsha lwezempilakahle solwethula amanani abantu ababanjwa yileli gciwane abedlula inkulungwane ngelanga linye. Izolo kulabedlula inkulungwane 1062 abatholakale belegciwane leli. Abangamachumi amathathu lanhlanu 35 ngabalithole ezikolo. Inani labahlatshwa ijekiseni yakuqala lilokhu liphansi. Izolo kuhlatshwe abayinkulungwane ezilijumi lane 14,758. Izolo uhulumende wazise ukuba umhlobo wegciwane leli ocatshangelwa ukuthi umemetheka lula we-Omicron usukhona elizweni. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu umlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma lentathele izindaba, umsekeli womphathi ntambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uthe uzulu sokumele aqaphele ngoba lokhu sokukhomba ukuba i-COVID-19 isisiza ngolaka njalo leli nani lingaqansa ikakhulu khathesi sesingena kukhefu lekhisimusi. Uthe ukutholakala kohlobo lwe-Omicron kuveza ukuba sekungaba lesibanga sesini loba i-4th wave nxa uhulumende lozulu bengabambananga ukulwisana lobhubhane lolu.
Teachers College and the under 17 soccer team. We took 20 samples from the college and 22.
Sithole ukuba ebantwini abahlole bevela eMaswingo Teachers College abadlali benguqu bonke balomhlobo we-Omicron we-COVID-19 abanye njalo abayisikhombisa abatholakale belawo lomkhuhlane.
From the National Microbiology Reference Laboratory NMRL also tested positive for the Omicron.
Ukubeke esithi kumele abantu beZimbabwe bengameleli ukuvalelwa ezindlini kodwa bazinikele ukulandela iziqondiso ze World Health Organization WHO bengabanjwanga ngamandla ukwenza njalo. Uphinde waveza ukuba abantu abavela kwamanye amazwe sebevunyelwa ukuba bahlale ezindlini zabo bengahlangani labanye ku-quarantine.
Returning residents and visitors who have been outside the country for more than 14 days found to be PCR negative.
Labo abavela phandle kwelizwe bazavunyelwa ukuba bahlale ezindlini zabo. Labo abazahlala ezindlini zabo baza kwenza njalo nxa sesibonile indawo abazahlala kuzo.
At their own cost, one of those that have been outside the country for a period less than 14 days may be allowed to quarantine.
Ingcitshi wezempilakahle owake waba ngumphathintambo wezempilakahle kuhulumende womanyano umnumzana Henry Matsorere uthe uzulu weZimbabwe kumele atshiyane lomkhuba wokungalandeli iziqondiso ze-WHO.
This really calls for all citizens to take more precaution.
Sekumele uzulu wonke azivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Kufuze umuntu wonke ageze izandla singaminyani njalo sizame ukungabuthani isikhathi sonke.
You know, the issue of hand washing with soap and water, the issue of using sanitizer as when there is no soap and water.
Umhlobo weOmicron umkhakha weCOVID-19 olokungakazisiseki ukuthi usabalala ngesiqubu esingakanani kodwa usesatshelwa ukuba ulolaka ukwedlula yonke imikhakha ethe yaba khona njalo ufunelisa ukuziphendula satshe kungabilula ukuthi ulwiswe lwamasosha omzimba oyabe uhlatshwe loba ijekiseni lokuzivikela. Kusenjalo uhulumende wazise ukuba usezaqala uhlelo lokuba izisebenzi zakhe zihlatshwe ijekiseni leCOVID-19 elesithathu booster njengendlela yokuvikela uzulu kumkhakha omutsha lo. Ngasikhathi sinye ukhuthaza abantu abangakahlatshwa ukuba benze njalo ngokuphangisa ngoba lokhu kuyinto emele yenziwe ngumuntu wonke. Mumele Studio 7 iseHarare, uMlondolozi Ndlovu.
Bebandla leZANU-PF kobulawayo babikwa sebehluthune njalo indawo zokuthengisela izithelo nemibhida behlawulisa abafuna ukuthengisela kuzo amadola amabili emelika. Lindawo esesitaladeni u-5 Street phakathi kukaHerbert Chitepo Street lomgwaqo u-4 Street eyaziwa ngokuthi i-World Bank ngenxa yokwanda kwabosiphatheleni ibikwa ibixokozela kuyona le iviki abalandeli beZANU-PF bethwalise nzima uzulu bembamba ngamandla ukuthenga amakhadi ebandla leZANU-PF. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zebandla leZANU-PF yehlule kodwa senelise ukuxoxa lesikhulumeli sekubandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Le ayisiyonto esimangalisayo lapha kobulawayo, into vele yaqaliswa ngufana lo owabhubhayo othiwa nguMagura owayelilunga leZANU-PF. Nguye owayehamba tshela ama-vendors ukuthi akumelahambe ethole indawo zokuthengisela nxa bengelamakhadi eZANU-PF. Sesikubona khe sebethatha izindawo e-town belwisa amapholisi e-city council. Sithi bani ukuthi i-council ayiselawo mandla, ayiselamandla okunikeza indawo zokuthengisa lapha kobulawayo. Njalo nxa sikhangele uzabona ukuthi kubuya abantu abavela ngaphandle kwedolobha. Sithi indawo zokuthengisela sezincedisa laba abavela phandle kwedolobha. Sibona ukuthi devolution yangkhona kayisebenzi njengoba phela khona laba abaphethe izintambo beyehluleka ukuphathisa uzulu. Kuthi abantu nxa behluleka ukuthengisa lapha kobulawayo bazathengisela ngaphi? Izindawo ezokuthengisa lapha zilokhu zithathwa abantu abavela kwezinye izindawo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze kulungisiswe lolu daba njengoba sisizwa kuthiwa umanisipala uke wahlala phansi labantu laba bakhulumisana?
Impilo yangkhona isimunyu, impilo yangkhona ayisemnandi. Impilo yangkhona ileyana ukuthi sesiphila impilo sikhokhelwa amachapa. Into ebimele iyenzakale ukuthi bona laba abalamandla okunikeza indawo zokuthengisela babe ngabantu abangakhethi abantu namabandla. Into
senzakala kathesi sesibona thina ukuthi abantu asebenza amathuba abantu abavela phandle kwebulawayo abantu abangekho resident lapha kobulawayo sisho ukuthi devolution yangkhona ayisebenzi idevolution yangkhona ayinanzwa yilaba abaphethe izintambo lapha kobulawayo besikhuthaza abaphethe intambo ukuthi besebenzise i-constitution ngabe besiza abantu ngoba kwakathesi sesinanzelela ukuthi abantu abathengisa laphana bezanu phi bodwa and sokukhanya ukuthi kulobandlululo lapha kobulawayo.
Umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kahulumende kunye labahola impentsheni bayathokoza ngokwenelisa ukuthola imali yebonus ingamadola elemelika namuhla loba nje bekulodubo ekuthatheni lezimali kwamanye amabhanga. Abalwela amalungelo ezisebenzi bathi kumele kwenziwe imizamo yokuthi iholo lonke libe ngamadola emelika hathi ibonus nje kuphela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma lentatheli izindaba umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions eyayisazakala ngokuthi Apex Council uNkosikazi Cecilia Alexandra uthe bayathokoza ngesinqumo sikahulumende esekuba bathola amabhonasi ngedola lemelika. Uthe lokhu kuzancedisa ukuba badlale ikhisimusi enhle njengozulu wonke ngoba intengo yempahla ezitolo isifuna ukuba abantu bathenge ngedola lemelika.
Government workers have expressed appreciation and gratitude to His Excellency Comrade Dr. E. D. Mnangagwa and government for paying the 2021 bonuses in foreign currency.
Uthe njalo bayathaba ngesinqumo esithethwe nguhulumende sokuba benelise ukwana bethenga izimoto bengabhadali umthelo weduty. Ugcizelele esithi isinqumo esithethwe nguhulumende esokuthi alethe amabhasi amaningi awezupco siza kwenza bengahlupheki ukuhamba emsebenzini. Kodwa abenhlanganiso ezimele ababalisi bathi imali le kayeneli besithi bazaqhubeka bekhankasela iholo ngedola lemelika. Umnumzana Robson Chere ngunobhala wenhlanganiso elela ilungelo lamatitshala afundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS ngesizwe umbono wakhe.
The paltry amount which are being deposited by the government towards bonuses of teachers in accounts are reflecting some banks have not yet reflected but some banks have reflected.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Pride Mkhono uthi imali le incane kakhulu kungakho uhulumende kumele azinike amakhwapha.
Ubhadalwa amatitsha iholo yabo yebhonasi ngama-USD alisilo nto amatitsha la kumele aluthakazelele ngoba vele batshontshelwa imali zabo ku-October 2018 lapho igovernment yathi yona isikhipha ama-USD sifaka ama-bond notes ukuthi ebhadale amatitsha. Amatitsha kumele ehola umuntu iholo engafika kubo-540 kulabo abalehole liphansi ngakho ukuthi bethathe lezo mali benikwe ama-$140 lama-$240 esiwabonayo lawa hatshi kutshontshelwa lokho bekumele ibhonasi yabo ibuye ifika kubo 540 kutsho ukuthi umuntu uyaye kukhisimusi elabo 1,000 something US dollars yike besikhanyelele lokho.
Izisebenzi zikahulumende sezile minyaka eminingi zikhala ngokuba iholo lazo libhadalwe ngedola lemelika ngenxa yokuqanza kwentengo ezitolo ngemali yakuleli. Ezinye inhlanganiso zababalisi ezifana le-PTUZZT ukuphiwa kwemali leyi kuyindlela kahulumende yokudinga usekelo ngomnyaka ka-2023. Umholi weZimbabwe Teachers Union Zimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi kumele izisebenzi zithakazelele ukuphiwa amabhonasi. Ngimele Studio 7 iseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Kwezemaphandleni zithithibele izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni kulandela ukuqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus obikwa umemetheka ngamandla elizweni. Iningi lilokwesaba ukuthi izihlobo ezisebenzela emazweni abalisa eleSouth Africa kanye leBotswana zilakho ukumemethekisa ngamandla leligciwane lapho zisiza kukhefu lekhisimusi. Iningi lingena liphume elizweni okungekho emthethweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi esiqoqwe lazo zithi sezihlele evalweni kulandela umbiko okhitshwe kuleveki ngumphathintambo obona ngezempilakahle njalo ngumsekeli kamongameli welizwe Mnumzana Constantino Chiwenga oveze ukuthi umkhakha omutsha wamemetheka ngesiqubu owe-Omicron uzokhona kuleli. UZulu esiqoqelayo uveze ukukhathazeka ngalo mbiko esithi lo mkhakha ulakho ukumemetheka ngamandla ngalesi sikhathi kulanda ikhefu lekhisimusi lapho abantu abazavakatshelana khona. Unkosikazi Matilda Dubo isakhamuzi evokola e-Insiza South ududekile engqondweni ngalo mkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus.
Tesingekhefu lona elisiyezabayeza abantu abethu from South Africa and Botswana lapho osuzwakalela khona. Asikunanzeleleni bakithi ukuthi loba usiya ngaphi ube nemaski yakho. Lokhwana kokuthi sikhawulane ngibone ngani sokwadlula. Phaya lapha akusamnandi ngoba nxa ungasabona abantu abakho ngekhefu lona leli kuba buhlungu okunye okumangalisayo.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi seMawane eGwanda.
Hayi abantu sebekhathazekile kakhulu ye-COVID le esibuya le ngoba nxa i-lockdown siqala sokuthi ukuthi vele abantu abaningi sebahlala endlini. Hayi kulokhu sikhathaza okunzima kakhulu ebantwini bahlupheke kakhulu ngayo i-COVID le ebuya le njalo isiphambanisa kakhulu njengento emsebenzini yabantu yonke into engabenziwa ngumuntu ma ngoba sezasiqalela olunye udubo funa iqhubeke lezikole zingavalwa zingasavulwa futhi abantwana kuthi ukufunda nyangakhona kuyokwenzakala.
Umnumzana Promise Chabangu usebhuku esitezi eGwanda North uthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla ngoba iningi lingasalandeli iziqondiso zokuzivikela.
Abantu bafuneka ukuthi ngaye bafundiswa abalandelelwe abantu abalandeli izinqumo zakhona ikakhulu ukufaka amamaski vele kabafaka uyafica ukuthi uyafika endaweni enjengemavinkilini emabhawa fica abantu bengagqokanga izinto zonke zonezi ubana lo umkhuhlane uzamemetheka ubulale isitshaba sonke ikakhulu ezikolo ngobana abantwana besikolo yibo abazamemethekisa umkhuhlane lo bazasuka lawo khona babuye bazewuthela emagumeni kithi emakhaya la.
Ukhansela ka-13 neGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi bakhathazekile ngalaba abangaphandle kwelizwe abazabuya kukhefu.
Bazabuya bekuthwele bangababili bathathu abakuthwele kumbo yedwa njengoba kuthi umkhakha wakhona uvele umemetheka ngokuphangisa sizwa sethuka sizwile ukuthi kuzakwenzakalani. Siyakhuthaza kakhulu abangahlatshwanga lakho lokhu ukuthi yona limthetho esayiniwayo siyisebenzise sibili eqinisweni sibili sethukile sesithithibele bese singathi sishawa ngumoya sizwa silokwesaba unyumalisakathi sesithaba ukuthi abantu abethu besiza zabamukela kathesi nakho-ke.
Abezempilakahle baqhube umkhankaso kuvike edlulileyo edolobheni leGwanda lapho bakhuthaze uZulu ukuthi engekethisi alandele iziqondiso zokuvikela umkhuhlane we-COVID. Nangu unkosikazi siqalisile amasuku.
Sikhangele umkhuhlane we-COVID-19 sikhumbuzana nje ukuthi ofuna uvikeka njani lokuthi sikhuthaze abanye bayihlaba sikhangelele lakhathi sokuthi uhulumende sevulile wathi 16 to 17 years bahambe futhi labo bayenzani ukuthi bayabuye bahlatshwe esibhedlela.
Bedlula amakhulu amabili 219 asebebanjwe igciwane le-coronavirus esigabeni seMathabeng South selokhu kuqalela iveki. Ngimele umsakazi kwe-Studio 7 Mr. Majawondweni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kwamanje ngengidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
See
siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami usithandekile mhlanga lamhlanje sixoxalo nkosikazi Florence Ndlovu yena othi wadlwengulwa ungane kayise esakhula asizweni esichathisela okuningi ngalolu daba.
Okay, mina ngakhulela kogogo, ngayedliwa ugogo wami. Emini ngase ngiyasebenza kobulawayo. Sonle 18 years I came back, sengile ijahalame lalifuna ukungithatha kasuku kuchadi mtape ngcwele church. Azange limbambe, azange lenze lutho, ngangilokhe ngivije, lokhe into ngegcwele. Ngahamba ke ngabika kugogo, ugogo wathi hayi hamba ke ekhwekhwe uyebika kunyoko loyihlo. Njengoba yikho lapha babekhona le apartment. Then ngase ngihamba ubaba yilomngani wakhe babethandana kakhulu lomngana manje unfortunately umngani wakhe waye chief officer womthetho ezomthetho lo ke wawusithi noma lisiyamangala babefika amapholisa kuhamba bamsalute so there was nothing to do that akuzange kuncede lutho lokhu ngikhuluma nilo mntwana umama osekhulile sibili uyowaniletha lapha e-America so nxa ngikhuluma ngamanxeba okurethwa akupheli kubuhlungu kuyahlukuluza nxa sikhuluma ngayo indaba yangikhona kuvuka kube kutsha kodwa ke into yakudala esile minyaka ama 47 years long back kodwa ke lokho kubuhlungu into nje engiyiyo lapha yeyokuthi nilwela abantwana abangamankazana ukuthi abazali lingaveli lithembe kumbe ngumalume kumbe ngubani isihlobo whatever umntwana wakobaba omdala ngakubambela umntwana irape you never know akula sihlobo nxa sokufika erapini nxa umuntu evele ehlezi lelo dlozi lokurape uyarape isihlobo sakhe so be away
lo wadala leli cala wasiwa yini emthethweni
yaba ngona izange ngiphathwe kuhle so kwaba lo buhlungu obuthile okweminyaka umntanami wathi esele-7 years waphinda wamtshontsha uhamba wayahlala laye khona ngale wamthatha i-certificate lomkakhe yena for 18 years ngingelaye ngaze ngahlangana laye seyintombi esekhulile esele 25 years ya kodwa-ke ngaleso sikhathi sisonke nguye wangilethayo lapha e-America ayizange ithonishe kuhle siyileyo ndaba lokhu engilamanxeba enhliziyweni kodwa yena swabhubha-ke lowo baba kungasenani siyathethelela njengoba sikhuleka sibathethelele abasonayo la abomthetho bayona bazifikele ngobabona beyiba balomthetho ezandleni zabo hayi kayithethwanga kuhle into engayala nje ebantwini ukuthi singatrust abantu noma zizihlobo singabatrusti abantu abethu abangamankazana hayi omama siphila impilo enzima phakathi kodlakela lungaqedwa ngokukhuluma ngoba ngesikhathi sethu thina kwakuthiwa into ezinjalo kazibongo khulunywakhulunywa kuchayeze phansi abantu abadala bakhulumisana kodwa-ke bazange bazwanane kwaze kwabasekufeni umama wahle wadevelopha i-high blood pressure wafa ngodlakela lolu olwalwenzakele kimi ngoba ngangimele ngiyetshata kodwa-ke kasatshatanga lo mnyeni wami wafa nge-dispression yena lo jahu wayefanele athathe lami sengikhithiwa untombi indoda engazange imthathe lami kwanzisa ubuhlungu ngoba wayevele elomkakhe.
Ungathi ngokwenzakalayo kathesi ngodlakela kwabesifazana lakumantombazane njalo lungaqedwa njani lolu hlungu?
Kumele siphakamise amazwi ethu sikhulume silwela abantwana abangamantombazana abanye bayathathwa ngabantu besilisa babajoyinise ama-drugs babathengise ebantwini bebenza ama-strippers bedinga imali bona babhadalwe ngabantu laba babahlukuluzayo kubuhlungu kakhulu. This has to stop. Gender based violence has to stop.
Leyo-ke kuyingxoxolo nkosikazi Florence Ndlovu esixoxelayo ekhonapha eMelika. Asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazane ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba sixoxa lomnumzana Bangi Malaba oyingcwethi i-analytical chemist osethole umuthi wokwelapha i-COVID-19.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Bhuti Gande, ngiyabonga ukungamukela ithi ngithathe leli thuba ngibingelele abalaleli bomsakazo we-Studio 7.
Ngokuzwa kwakho uhlobo lwe-coronavirus lolu olutsha okuthiwa i-Omicron lolu, ubona kuluhlobo olungaba lolaka yini njengalokho okukhulunywayo? Ngoba sizwa kuthiwa asabeke batholakala belegciwane leli emzimbeni bengatshengiseli ukuthi bayagula. Kungakuhamba njani ngokubona kwakho?
Ungananzelela, ngizathanda ukubana ngiphendule umbuzo wakho ngokuqathanisa ama variants amathathu, i-original strain e-Wuhan i-Alpha, ngibe sengiqathanisa le-Delta i-Indian strain, ngibe sengiqathanisa ne-Omicron. Ungananzelela i-Alpha, ama-symptoms e-Alpha ayahla kutshaya masinyane kuse kutshengisela ukubana kule infection. I-Delta yathi sibuye simutatile, I think it had 16 or so mutations i-Delta. Ibingeni ithulelezwi, ungananzelela ama-false positives awe-Delta abe maningi ngoba yona vele ibithi ingakungena ungakezwa any symptom izithulelezwi ingene all the way emaphatshini. Nxa isisemaphatshini yikho lapho eqalisa khona ukuona khona ngale ibambelela kuma-cells. Ibingabambeleli kakhulu ku-upper respiratory system, ibibambelela kakhulu ku-lower. So ibidlula nje nicely ihambe phansi ifike ibambelele ma-cells zakho awamaphaphu. Ubuthi nxa usuqala ukubona izitshengiselo kumbe ama-symptoms, iyabe sibolisile phakathi ngale. Uqalelwe ngokuphelelwa ngamandla ngoba akusela gaseous exchange kumaphaphu akho legazi elidlulayo lisiye engqondweni lisiye ezinyaweni lisiye yonke indawo. So i-Omicron le abakhuluma ngayo nxa kuthiwa kayila ma-symptoms asevie, mina akuba ngethuza konkhwana ngoba kutshengisela ukuthi yona isilobumenemene obedlule be-Delta ukuthi iyangena kuyithu lezinye angani vele kayikho. Kodwa ngale sona ngesikhathi unanzelela ubana uhlaselwe isikhathi esiyukuthi cabe sokonakele kakhulu kwedlule kwe-Delta okwedlule okwakusenzakala nge-Alpha, yabona. So i-Omicron nxa kuthiwa ama-symptoms ayo azitshengisele kangako, mina kwangethusa, mina akundiduzi. Ngizwile abanye bekhuluma besithi bona hayi kuyaduduza ngoba ama-symptoms akabi severe. Ama-symptoms nxa engekho severe kutsho ukuthi immunity yakho i-response yayo is very slow, and nxa immunity yakho i-response yakho is very slow kutsho ukuthi wena usenkingeni enkulu. Ngiyethemba ngizamile ukuyichasisa indaba yakho na Bhuti Chris.
Sizwa kuthiwa umuthi owenzayo wena uyaphathisa kakhulu abantu ababe belegciwane leli ele-coronavirus kumbe umkhuhlane we-COVID-19. Ungasitshela ngamafitshane ngomuthi wakho lo?
Yes, uyaphathisa umuthi ngenxa yokuthi mina umbono wami wokuhlasela i-infection kumbe i-virus, mina vele angihlaseli yona i-virus ngokwayo. Mina my idea ukuthi sihlasela yona i-spike protein, yabona. So i-spike protein yiyo izandla lezana ezibambelela kuseli yakho ukuze ube infected. So ungaziquma zenzana izandla i-spike protein zenzana, njengoba ngangichasisa lapha ukuthi you denature it, ukuthi i-denaturing denature by oxidizing that, and i-oxidation yangkhona ayisiyo lesi ijwayeleyo esiyaziyo eyoku-add oxygen kube sokuchisa kuthini, ngoba thina kumele iseli yomuntu inga-affectwa i-intervention yet. So umuthi ukhangelana le amino acids ayenza i-spike protein. So mina angilandaba ukuthi kubuye yiphi variant ngoba i-infection yamaphaphu ivela ku-spike protein. So i-spike protein mina vele isenilisana laso. I-spike protein senziwa ngama-amino acids, mina mathatha ama-amino acids engiwahlaselayo kuthiwa i-cysteine, i-tryptophan, le-tyrosine. Zona lezi zoyi-3 ungaziquma vele i-spike protein ayisela zandla, so ayisabambelele. So umuthi ukhangelana nalezo ziyi-3.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga abalaleli be-Studio 7 ukulalela uhlelo lolu. Sibongela umsakazi ukubana usinike ithuba lokubana sichasisele abantu bakithi ngomkhuhlane lo. Ngizathanda ukubana ngikhuthaze ukubana asinanzeleleni bakithi singabanjwa ngomkhuhlane lo. Asisanitizeni, asifakeni ama-masks ethu, singasondelelani, siyazi ukuthi imigoqo nxa isisusiwe kanje abantu thola beqhamelene khonoko kwenza ubana umkhuhlane uthelelwane masinyane. Siyabonga inkosi libusise balaleli.
Lo ke ngumnumzana Bangi Malaba, ingcwethi wezokuhlambulula kwamanzi i-analytical chemist ebesixoxela ikuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Singakagcini uhlelo lwalamhlanje sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi ilizwe seliphakathi kwezinga lokuhlaselwa njalo ligciwane le-coronavirus i-fourth wave. Abalandeli bebandla lezanu PF kobulawayo babikwa sebehluthune njalo indawo zokuthengisela izithelo lemibhida. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.